akufarira chirongwa chekuti vana vadiki vasvika 18 years vanofanira kunge vachinoregister kuvhota. Vakuruzve vanofanira kuencourage vana vavo kuti vagovhota. Tinokwanisa kuhina cheke munyika muno kana takaregister kuvhota. Saka tine zvirongwa zvakati kuti zvinge zvichiparirwa ipapo, uyezve kuti magwaro ekuvhotesa anowanikwa kupi, zvakaita semabirth certificate, zvakaita sezvitupa, nekuti vazhinji vana havana zvitupa, kana vakuru chaizvo vamwe vacho havana zvitupa. Saka taitenda kuti tibatsirane kuti zvitupa vanozviwana sei. Chinangwa chikurukuru chii chekuti munhu abve zera wese anofanira kuregista kuvhota? Saka chinangwa chinenge chichiparurwa kuzengeza two ground. Saka musangano mukuru, uyezve chakanaka kune vanhu vanofara zvemimanzi, kunenge kuchiridza vakomana vanoridza zvemazuva ano.
Vamwe vangada kuziva kuti mutsauko uripo ndeupi, nekuti mapato magara manga muchingoita kurudziro iyo yekuti vechidiki vanyorese kunovhota. Chii chitsva chingazouyiswa nenera?
Apa taakuparura zvino nokuti taakuziva for certain now kuti kunenge kuine biometric voter registration ichange ichiitika. Saka mazuva ekutanga aya zvanga zvisina shuwa kuti ndiyo here system ichashandiswa. Saka taakuziva system ichashandiswa. Saka tiri kuparura chirongwa ichi takanyanyonanga vechidiki, asi vanhu vakuru vanofanira kunge varipowo zvakare.
Chii chivimbiso chamuinacho kana chamunozowana kuti vese vanenge vanyoresa ivava vanenge vachizovhotera mapato enyu iyaya ari pasi penera kana mukava mavakurudzira kuti vanyorese?
Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ngaarege kugara kumba, ngaaende kunovhota. Hatisi kutienda unovhotera nhingi kana kutienda unotivhotera isu, asi tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ngaaende kunovhota. Tine hurumende yatisingadi panapa, nokuti inovhoterwa neminority, majority yakagara kumba. Tozochema kuti tiri kutongwa nana Mugabe watembera, tiri kutongwa nana Munangagwa, nana Kasukuere and so on, nokuti isu ruzhinji hatisi kuenda kunovhota.